Mashoko aya akataurwa nezuro nemunyori mubazi iri Dr. Slivia Utete Masango kunengo dzekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi avo vaitaura pamusoro pebudget rebazi ravo ra 2019 vakati pari zvino hapachina zvekuronga budget sezvo vave kuudzwa zvekuita nebazi rezvemari. Amai Utete Masango vakati vakatoudzwa kuti vachapiwa 1.1 billion nebazi rezvemari.
You are given, you know, they say this is your allocation for 2018, so you have now to work within that allocation, unlike what used to happen in the past where you would submit your bids and then it is from
pari zvino unongoudzwa kuti mari iripo ndeiyi ndiyo yaunofanira kushanda nayo. Zvasiyana nekare pamaiva pa budget renyu wozokupai mari. Iko zvino unongoudzwa mari iripo nezvekuita.
Amai Utete Masango vakati zvikamu zvinodarika makuma nomwe nezvishanu kubva muzana zvemari iyi zvinoenda kumioro, asi vakati kunyange zvakadaro hapana mukana wekuti bazi iri ripinze vamwe varayiridzi basa sezvarinoda kuitira kuti rikwanise kupa vana dzidzo yepamusoro.
There hasn't been the usual recruitment that we normally expect at the beginning of each year, because what we find is that the
atisi kukwanisa kupinza varayiridzi basa sezvataita pakutanga kwegore rega rega, uye tinoona kuti vana vechikoro vari kuwandisa asi huwandu hwevarayiridzi huchidzikira.
Vakatiwo izvi zvinoreva kuti murayiridzi mumwe chete anodzidzisa vana vakawanda kudarika vanokodzera, izvo zvinoderedza mukana wekuti vana vaite zvakanaka padzidzo yavo.
We can then not expect quality.
Kana zvadora hatikwanisi kutarisira kuti murayiridzi aite basa nemazvo nekuti vana vanenge vawandisa, izvo zvinokanganisa basa.
Amai Utete Masango vakati havana zvavangakwanisa kuita nenyaya iyi sezvo hurumende ine chirongwa chekuderedza mari yainoshandisa pamihoro yevashandi vayo, asi vakati vari munhaurirano nebazi rezvemari pamwe nebazi rinopinza vashandi vehurumende Receivable Service Commission kuti vagadzirise nyaya iyi. Vachipawo umbo pamberi pekomiti iyi, mukuru werimwe remasangano anomira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association Vasifiso Ndlovu vakati hurumende inofanira kupinza varayiridzi vakawanda basa kuitira kuti varayiridzi varipo vasafie nebasa.
We must unfreeze the recruitment of teachers. We must employ teachers. We are running short of close to 17,000 educators, and that deficit has created very large classes, crowded classes.
Pari zvino murayiridzi mumwe chete anodzidzisa vana makumi matanhatu kana kudarika, kunyange hazvo achifanira kudzidzisa vana vane huwandu huri pasi. Nyanzvi munyaya dzedzidzo dzinoti pavana vekireshi murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana 25 kuprimary, murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana 40 pakirasi, kozoti kusekondari murayiridzi anofanirwa kudzidzisa vana vasingadarike 35. Zimbabwe inofanirwa kupinza vamwe varayiridzi zviru 10 nezvinomwe kuitira kuti varayiridzi vashande sezvavanofanirwa kuita kana zvinhu zvakanaka. Pari zvino Zimbabwe ine zvikoro zvinodarika zviru zvisere, asi panodiwa zvimwe zvikoro zviru 2 nechidimbu kuitira kuti vana vakwanise kudzidza zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangoja.